dambu ranga rakara rekutarisirwa kuti ranga ratononoka nekuti ma republicans nema democrats vakanga vasangana vakawirirana pane bill rinova rakanga rakatarisirwa kwemwedzi yakawanda asi vatrump vakazenge varivo varinonotsa nengari yekuti vanga vari kuda kuti zvimwe zvanga zviri kutohwa maamerican citizens zvichitutsirwei
tichiona vevatrump vakasaina vachinyunyuta zvakare pamusoro pezvamuri kutaura zvokuti vaida kuti mari inopiwa vanhu iwedzerwe pane zvingazoita here kuti bhiri iro risave mutemo
aiwa kana vachinge vasaina kudaro bhiri ratova mutemo saka zvatopera chatisingazoziva ndechekuti mari dzavangada kuti dziwedzerwe pa $600 kusvika $2000 zvichawedzerwa here asi marepublican leaders zviri kunzi izvo vakabvuma ivo kuti vachatutsira saka izvozvo vatisati tatonzwisisa kuti vazonatsobuda pachena here pajekerere vachitaura kuti ndozvavachaita asi kuva mutemo bhiri ratova mutemo
tinoona kuti vatrump nhengo dzavo dzesenate ndo dzakawanda kana kuti dzine masimba akawanda zvinhu zvavanga vasina here kunge vataura nebato ravo nenhengo dzebato ravo pane kuti vazenge vakuzivisa veruzhinji kuti handichadi kusaina nekuti mari ishoma kana zvese zvava kutaura izvi
pari zvino unhu hwavatrump hauchatonzwisisika nekuti mari dzavarikutaura dzavaroda kuti dzipiwe vanhu idzi ndizvo mari dzakanga dzirikutaurwa nemadhemokrats kubvira mwedzi yose yadarika iyi asi ivo vatrump nemarepublicans vairamba kuti mari idzodzo dzakawandisa asi zvokono zvino vazobvumirana pamari shoma idzodzo vatrump vazodzoka zvivava kuti mari idzodzo dzaita shoma saka hazvichanatsozivikanwa kunzi chinango chacho ndechipi asi tinoona kubvira pakawirirana madhemokrati marepublicans ivo vatrump ndo vanga vari kunzi vanga vari kunonotsa kuti bhiri risvike kuita da kuti ichocho chitiko chekuti mapayments anoita kuva maamericans awedzerwe kusvika $2000
ko panyaya yekuti vanhu vanga vachipiwa rubatsiro rwanga rwamiswa tingatarisira rini kuti vanhu vanga vachitanga kubatsirwa zvakare uyewo vana veamerica vanga vachiwana mari idzodzo
parubatsiro rwanga rwaruri kuuya kuvanhu zviri kunzi izvo runogona kungokudhileo maybe nevhiki rimwe chete nekuti pakanga patomira ipapo rubatsiro irwohwo zvinenge zvava kuti zvichizoswa futi zvichiiswa futi mumacompyuters zvichitanga kuvandudzwa zvakare saka parutasirwa izvo kunzi